Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro, zvita 31, 2018. Makaterera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu takataura chinhu 1 kuti tichongodzokera kubasa kana vatenga mushonga nemichina inoshandisa kurapa vanhu vanorwara yagadzirwa, izvozvo hazvisati zvatarisa. Ende vana chiremba havana mari dzacho dzokudzokera kubasa. Kana zvinhu izvo zvisati zvatarisa, hatidzokeri kubasa.
Vana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuzotambira kurudziro yeHealth Services Board yekuti varimire kuramwa mabasa vadzokere kumabasa kusvika zvinyunyuto zvavo zvagadziriswa. Vamwe vechidiki vanoti gore ra-2018 ranga rakavaomera zvikuru. Vakawandawo vachiti havaone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya ra-2019. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica chinoti chinoshuvira kuti dai changa chiri kumusha pamwe nehama neshamwari panguva ino yezororo regoredzva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vadiki vari pakuramwa mabasa vari pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vanoti havasi kuzotambira kurudziro yakaitwa nezuro neboka reHealth Services Board yekuti vamire kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pevamiriri veHealth Services Board neutungamiri werimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Medical Association kana kuti ZIMA, apo pakasungwa kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa ava vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichiongororwa. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mutavisi Bebe, vanoti vana chiremba ava vasunga kuti vanozodzokera chete kumabasa kana zvinyunyuto zvavo zvinosanganisira kuwaniswa kwemishonga muzvipatara pamwe nekuti mari dzavanotambiriswa dzinge dziri mari dzekuAmerica zvagadziriswa. Asi Dr. Bebe vanoti ivo vane sangano ravo rakazvimirira risinei nemusangano wakaitwa nezima nezuro. Vanoti sangano ravo reZimbabwe Hospital Doctors Association riri kutarisirawo kusangana neHealth Services Board nhasi, mushure mezvo ndipo pavanozobuda nechisungo chekutora. Vana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara zvehurumende vapinda muzuva rechimakumi matatu nerimwe nhasi vari pakurangwa mabasa. Hurumende svondo rapera yakazivisa kuti yambomisa vashandi ava mabasa sezvo kurangwa mabasa kwavo kuri kunze kwemutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Bebe.
Isusu takataura chinhu 1 kuti tichongodzokera kubasa kana vatenga mushonga nemichina inoshandisa kurapa vanhu vanorwara yagadzirwa, izvozvo hazvisati zvatarisa. Ende vana chiremba havana mari dzacho dzokudzokera kubasa. Kana zvinhu izvozvo zvisati zvatarisa, hatidzokeri kubasa.
Ko, musangano waitwa pakati peHealth Services Board nerimwe sangano ravana chiremba reZima, imiwo matambira sei zvabuda mumusangano uyu?
Isusu hatinei nemusangano uyoyo because ZIMA ingasina kumirira Zimbabwe Hospital Association. Isusu tiri association iye takatomira yoga isinei nezveZima. Saka tinoramba tichingoti izvozvo zvavatenderana zvezvavo ikoko. Isusu hasati tatenderana anything neHealth Services Board.
Saka munotarisira kusangana nehurumende riini kuti mugarewo pasi mutaudzane?
Kune meeting inonzi bipartite negotiation panel. Saka ndeko kwatichazotaura neHealth Services Board nehurumende. Iko zvino hasati tasangana navo ende hasati tatenderana zvinhu.
Ko, nyaya yekuti vana chiremba majunior doctors vange vaakunzi maintern pachisainiswa mamwe makondirakiti matsva, muri kutambirawo sei danho irori?
Izvozvo majunior doctors azviramba, even avo vari kuuya vari kutanga gore rino vazoramba. Isusu tinofunga kuti mushani upi neupi ane kodzero rake rokuramba contract isingafanirani nemaservices aisanota kupa. Saka tichairamba contract iyoyo.
Takaonawo paine kutyisidzirwa kwaiitwawo nehurumende nenyaya dzekunzi madzingwa mabasa. Izvi zvakakukanganisaiwo zvakadii kana zvakakubataiwo zvakadii?
Isusu izvozvo takazviona kuti vadzinga vana chiremba around 530 vakatirwadza mumwoyo because taona as if hurumende haina basa nemahealth services enyika ino because nyika ino yagara isina vana chiremba vakakwana. Saka kuzodzinga vana chiremba futi vachazowedzera healthcare crisis. Saka zvakatigwadza izvozvo kuti hurumende yakuita senge haina kana basa neutano hwevanhu kana nemahospitals evanhu.
Vanga vari munyori mukuru wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mutavis Bebe, vari parunare neStudio 7. Vamwe vechidiki vanoti gore ra2018 ranga rakavaomera zvikuru, vakawanda vachiti havaone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya zvisinei netariro yeshanduko yavanga vaita zvichitevera kuchinja kweutungamiri hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weYoung Women's Forum mudunhu reMidlands, mumusangano weWomen's Coalition of Zimbabwe, muzvare Lorraine Zinyemba, vanoti gore ra2018 range rakaomera vanhukadzi kunyanya, kusanganisira vechidiki nekuda kwekusagadzikana kwezveupfumi. Muzvare Zinyemba vanoti vanoshushikanawo nenyaya yekuurayiwa kwevamwe vanhukadzi vechidiki mumhirizhonga yemudzimba, vachiti vanotarisira kuti hurumende ichashanda zvakasimba nemasangano akazvimirira ega mukugadzirisa nyaya iyi.
Vanhukadzi vechidiki ranga rakatiomera chaizvo nekuti takaona zvinhu zvichikwira. MaYoung Women angari macross border makafira mumaroads, asi also chakatibata isusu sewikos kufirwa nevanhukadzi nenyaya dzegender based violence. Tikangoti tichitanga ma16 days of activism against gender based violence, takawana musikana lawyer wemunongwera nonzi Lucy Dure akaurayiwa neboyfriend yake. Izvi zvakatishungurudza sevanhukadzi vechidiki. Tinowana vanhu vanoziva mutemo varivo maperpetrators anokanganisa, anorova vanhukadzi. Ivo vari vanhu vanofanga kunge vachiti protect.
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano reHands of Hope, muzvare Tinai Nhutsve, vanotsinirawo kuti gore rapfuura range rakaomera vechidiki uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vadzidzi vechikadzi vanotambura kuti vakwanise kuenderera mberi nechikoro, vachiti izvi zvinobatsira kuti kuenzana kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuvepo.
Kuenzana kwemikana kana kuti gender equality kuchiri kure munyika yedu zvekuti, ende ndirikuona kuti kuri kunyanyisa kuvhiringidzwa nenyaya yemamiriro akaita ekonomi yedu. Tirikuona kuti vanhukadzi ndo vari kunyanyisa kuomeserwa kunyanya vanasikana. Ndipo patirikuona vachipedzisira vari kupinda munyaya idzodzi dzesex work idzi, nyaya dzatinoti dzechild prostitution, dziri kuramba dzichikwira kumanharaunda akasiyana-siyana, even kunyanya mamining towns. Vanenge vachitoona kuti kutotengesa miri yavo ndokuti vagone kuwana raramo. Pane nyayawo yekuti vanasikana vari kutadza kuendera mberi nedzidzo dzavo kunyangwe vari kuprimary, kunyangwe even vesekondari chaivo, kana vari dzekumauniversity hatitotauri. Izvozvo zviri kukonzerwa futi zvine kuoma kwaita zvinhu. Dei hurumende yedu yagona kuongorora nyaya iyi, yabetsera zvikuru sei kuti tigone kuachivha idzo even nyaya dzatotaura dzekwanzi 50-50 dziya.
Muzvare Natasha Karimakwenda, musikana wechidiki akakwikwidza akazvimirira achida kuvekanzura muguta reulawayo asi akakundikana pasa rudzo dzakaitwa munyika muna Chikunguru. Muzvare Karimakwenda vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vehurumende kusanganisira makurukota vanzwe pfungwa dzevechidiki pane zvinhu zvakasiyana-siyana, sezvo vechidiki varivo vakawanda munyika.
Isusu mayouth hatisi kuinvolvwa mumapolicy making endeavors. Kana Mutuli Ncube anoita 2% tax policy yake, you will find that iye haana kutaura nesu mayouth because at the end of the day tisu workforce, tisu vanhu vachaita production, tisu vanhu vachaita trade, but haana kutaura nesu. Kirsty Coventry hongu ari pa social media and we acknowledge that But the point number one between government and my youth, anofanira kuita ma dialogue, especially nesu.
Mtauriri wevechidiki MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa wa Brian Duwe vanoti gorera 2018 ranga rakaomera vechidiki kunyanya nekuda kwekusavepo kweshanduko yainge ichitarisirwa nevakawanda mushure mesarudzo. Vanoti havaone zvinhu zvichichinja mugorera 2019.
Vechidiki vangu vakatarisira shanduko mugore rino. Ndosaka vakaregister kuvhota vakaenda vakanovhota vari muhwandu vachitarisira shanduko. Asi chakazobuda hapana nechikonzero chekuti izvavaitarisira sizvo zvakazobuda zvakaita seizvozvo nenyaya yekuti vhoti yavo yakazobiwa. Saka vechidiki mugore ra2018 vanhu vanonge vakashungurudzika kwazvo nekuremegwa zvakanyanya nekuda kwemamiriro ezvunhu. Tichipinda muna2019 tikuona zvinhu zviwedzera kuita wesi maringe nekuti mabasa ari kuramba achishayikwa, mari iri kuramba achishayikwa nezvimuzvitoro zvekudya nezvii zviri kuramba zvichishayikwa. Saka zvinongoramba zvichiremera vechidiki.
Mutauriri wezapu variwo mukuru wevechidiki mudunhu reBulawayo vaipitule Maposa vanoti matambudziko ange akatarisana nenyika mugore ra2018 akakonzerwa nekutadza kutungamira nyika zvakanaka kwebato reZANU-PF kwemakore akawanda kubvira pakawana nyika kuzvitonga. VaMaposa vanoti zvinhu munyika zvingashanda chete kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasiya hwavanoti humbimbi ndoga.
Tao advice kuti daita katsirisa nyaya yelegitimacy muZimbabwe ndiyo nyaya yekunyanya kutikonzerera matambudziko akawanda. Daita katsirisa nyaya yelegitimacy togara pasi tese tova neurongwa hunoita kuti tipinde murongwa hweutungamiri hune mandate yevanhu. Tunyaitarisa National Transitional Authority inosanganisa mapolitical parties, civic society, vedzisvondo, veindustry. Tobatana tese totarisa kuti tofamba sei tichienda mberi senyika. Pari zvino ZANU-PF iri kutanza vamunangagwa vari kukundikana uye hapana zvavachagona kuita as long as vachiramba vachiita humbimbitoka wavari kuitawo.
Asi mumwe wevechidiki akangozvidoma nezita rekuti Clare uye anoti mutsigiri webato reZANU-PF anoti kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma mugore ra2018 ane chokwadi chekuti vamunangagwa vane chido chekugadzirisa matambudziko ari munyika.
Yes, gore ratsvuku bvairi ranga rakaoma, but I believe kuti mutungamiri wedu sezvo achangopinda mukugadzwa kwake, I believe kuti gore rinouya anenge achigadzisa zvinhu.
Mudzidzisi wezvekutongwa kwematunhu nebudiriro paMidland State University uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti makakatanwa pakati pemapato maviri eZANU-PF neMDC ndiwo ari kukuchidzira matambudziko emunyika, vachitiwo zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano kuti matambudziko akatarisana neveruzhinji agadziriswe.
Tinoona kuti vechidiki ndivo vakabacha vachiti vamugabe ngavaindi muna November 2017. Asi kubva ipapo zvotoradza sokuti basa revechidiki rakabva ratopera ipapo, uye kuti kushushikana kwehurumende maererano neremangwana revechidiki zvakabva zvatoperawo ipapo. Nokuti kazhinji tinenge tichiti kuti vechidiki ava vaonekwa vachiita zvikuru muikonomi yenyika kana mupolitics, vanofanirwa kunge vachipiwa mukana mumabasa zvinobva kuvhurwa kwemaindastry. But zvotinoona munyika medu ndezvekuti indastry yakavhara. Saka vechidiki vemayouth ivavo it's either vari kuita mirizhonga vari kumapati kana kuti dzatovemba vamastreet, zvisinei nekuti vane chikoro chakawanda sei. Saka zvokwadi tinodambudziko guru ratinokumbira kuti vakuru vanotungamira nyika vave vakarichirichidza kuti vamangwana vechidiki vichazovei.
Zvisinei nematambudziko ange akatarisana nevechidiki muna 2018, vamwe vechidiki vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo huve nani mugore ra2019. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevatori venhau chichapinda mugore zvanhasi muvhuro chiri muTimes Square muNew York muno muAmerica, apo chiitiko chave nemakore chekucherechedza kusvika kwegore dzva pachidzikiswa zibhora guru kubva mudenga chiri kushandiswa kucherechedza vatori venhau pamwe nekutaura vanhu vakasununguka. Mapurisa muBangladesh anoti vanhu vangangosvika 10 nevanomwe vakaurayiwa nezuro mhirizhonga ine chekuita nesarudzo muBangladesh, apo vaSheikh Hasina vari kuratidza kuti vakananga kunokunda kuti vave netemu yetatu vari mutungamiri wehurumende. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kubva kuvateereri veStudio 7. Vamwe vachikwaisa hama neshamwari panguva ino tatarisana negore dzva ra2019. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri, pamunozvitaurira moga zviri mufungwa dzenyu.
Makasimba here mukoma jonga kandemire? Muri kutaura nevapana vechidiki vachiri kukura. Tirimo muSouth Africa tiri kungonzwa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tava kushuvira kudzoka munyika, asi zvinhu zvakaramba zvakaoma kudai. Chero Christmas ino hatina kuvanisa kuisa motikari dzedu mafuta tuyekumba, nokuti taenzwa kuti kumba mafuta ari kunetsa. Tine maprojects atinoita akati wandei zvikuru kwazvo muSouth Africa, asi tinoshuvira kuita maprojects aya kunyika yedu yechizvarwa. So tinenge tichida vanhu vanotikurudzirawo kana vanhu vanotipawo helpi kuti tinge tichisumukira mumabasa edu emaoko. Tinoita zvakati wandei chaizvo zvokuti tinoshuvira kundozviita mumbare. Tinogona kundorenoveta mbare kuita kuGermany. Saka ei, pakashata mukoma. Takushuvirawo nyika yedu yokumusha baba, kugara mumasango taneta. Tanyara kuramba tichirenoveta munyika yedu yeTekwini muDurban, ndomatiri kunyanya kurenoveta. Tinoshuvira kuti kana zvinhu zvedu zvikabuda zvakanaka, nashuvira yedu yokutiwo nyika yedu kana ikabudirira, maprojects etinoita munomu tigouya timaite munyika yeZimbabwe. Ndinobva zvangu pakuona pagutapu. Ndiri mupana wechidiki, zita ndinoitwa Norman Dhuve Matendwa mukoma. Kana mukaisawo chirongwa changuwo kuti vanhu vanzwe kuti tashuvira kumba, tashuvira zvedu kumba. Matendwa mukoma vangu.
Inonzi Godwuma Fake. Nokwazisawo mudzimai wangu anaye pande muzunga. Nokwazisa mwana wangu Lilista. Ndobva ndakwazisa mama wangu ari kubocha. Ndichavashuvira gore rakanaka vadikani. Ndobva ndakwazisa vose vanondiziva, kusanganisira nepakereke yevadzingire AFM Rusiti West Assembly. Ndinoti makorokoto, pindai mugoredzwa zvakanaka. Ndateni.
Makadi mhuri yeZimbabwe. Tiri kuno kuSouth Africa. Ndikuda kukwazisawo mhuri yangu iri kuZimbabwe. Ndinonzi Juliet. Ndinoda kukwazisawo mhuri yangu iri kuZimbabwe. Remember Nazanele. Ndigokwazisawo budhi vangu anonzi Yusebiusi Mutunzana nemukadzi wavo nemhuri yavo yese. Ndisingakanga umwe nelast born yamama vangu inonzi Vongoma Orobongani Mutunzana nasekuru vangu vanonzi Valekele. Ndichiti pindai mugoredza zvakanaka. Happy happy.
Makadi zvenyu mose vekuStudio 7. Tinokutenda ine basa ramunoita rekutipa news mazuva ose. Ini ndini mai chishanu ndiri kupita Maritzburg kuno ku South Africa. Tinokutendai nebasa rose ramunoita. Tinokwazisa mai vangu vari kuZimbabwe. Vanonzi mai Siduna nemunin'ina wangu vanonzi mai Chinhongo nevana vangu vanoti Harris Chishanu naErica Chishanu nevazukuru vangu Benley naStacy naAnashe nemukosha wangu Paddington Marasha. Maita henyu ndinokutendai mose muve negoredzva rakanaka. Mari vakuitirei zvakanaka.
Magadi weStudio 7 ndinoitwa Rosemary Sanyamawe ndiri kuJoni kuSouth Africa. Ndinoshuvira gore dzakuna amai vangu vari kumusha kunyanga nababa vangu vari kumusha kunyanga nehanzvadzi yangu inonzi Benjamin iri muHarare nevana vangu vanoti Tariro Zenda, Talent Zenda, Gracious Zenda vari kuHarare nehanzvadzi yangu inonzi Shepherd Mawindo ari muHarare. Ndinoashuvira gore dzvarakanaka rine maropafadzo. Ndatenda zvangu.
Makadi mhuri yeZimbabwe vese vari kunze kwenyika vari kudiaspora. Ini ndinoti gore ra2019 dai tagona kuenda kumusha kwedu tigone kunovaka nyika yedu igone kusumuka. Tigone kunzwa zvichemo zvese zvevana vechikoro iko inozvi tiri kunzwa kuti mari dzakwira ende havachadi mari dzekuda US dollars zvinoti achikumbira kuti tiinde kumusha tese tinovaka nyika yedu tiri pamwe chete tarega kuwawata tiri kure.
Tinotenda zvikuru kune vose vakwanisanga vachitumira mashoko avo pano paStudio 7 tichiaverenga achinzwikwa nevateereri kunze uko. Tinokokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice message paWhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika kana muupenyu hwenyu. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica mudunhu reWest Virginia, vaJona Masia, avanoti vanoshuvira kuti dai vanga vari kumusha nehama neshamwari dzavo panguva ino yekupinda mugoredzva. VaMasia vari muno nemhuri yavo inoti mudzimai vavo nevanakomana vavo vaviri vanoti nekuda kwekuti vakundikana kunge vari kumusha vachaedza kuunganawo nevamwe vana veZimbabwe vari muno muAmerica nhasi manheru voedzawo kuita zvavanosiita kumusha zvekunwa nekudya vachifara vari pamwe chete vachimirira kuzungunuka kwegore. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Aiwa maita basa vakandemedzi gorera 2018 riri kudarika riri aigore ranga rakanaka chose kunyanya pane nehangu nevamwe vanogara kunze kwenyika kuno rakafamba zvakanaka. Takaonawo kuwanawo seuviri kanotaridzira upfumi neutano nekungogara zvakanaka nekuzivana nedzimwe hama zvakafamba zvakanaka.
Vakawanda vari kuchema kuti gore ranga rakaoma zvikuru uchinga uchibatsira hama neshamwari vari kumusha. Imiwo mai bataone papi?
Kana takatarira pane nyaya dzevari kumusha zvazvakaoma zvechokwadi. Nekuti ininiwo semunhu achine mhuri dziri kumusha hazva zvakaoma. Asi taitumira dzimari tichibatsira. Pane urongwa hwandinoita ndichibatsira vana vari pachikoro panonzi pamagombedze tichibhadhara maschool fees. Zvakabatsira zvikuru, vakatenda kwazvo. Uye tichitomboitawo zvemitambo kuti vatambe bhora vanhu vemunharaunda vakafara. Saka taitawo tichibatsira asi tichinzwa kuti zvakaoma chaizvo.
Kwouyawo iro gore ra2019 ratiri kutangana naro pakati peusiku iri, zvii zvamungataurawo kana zvamunotarisirawo muna 2019?
Muna 2019 ndinotarisira gore rakaropofadzwa, gore resanduko. Takatarisana kunyanya tingati kune vanogara kunze zvinonge zvichaita zvakanyanya kunaka. Kune vari kuZimbabwe tinoziva kuti zvinhu zvakaoma, asi tinotarisira kuti dai Mwari varopofadza nyika iyoyo zvareruka, vanoitungamirira vagonewo kutungamirira nemoyo wekubatsira vanhu nevanotungamirirwa vagonewo kuenderana nezviri kwasi. Hatinotarisira kuti zvinhu zvinogona kureruka kana kunyanya nyanya kana vatungamiriri vakaita kuti vatungamirire nemoyo wakanyorovera.
Vakawanda vamasiya vanochema kuti dai ndandiri pamwe chete nehama neshamwari kana dai ndiri kumusha nguva ino yezororo rekrisimusi kana zororo regoredzva. Zvii zvamunoshuwirawo kuti dai mamuri pamwe chete nehama dzenyu kana kuti munotaiwa kuno kwamuri zvakatobatana?
Inini ndinotofuvira kuti dai ndandiri kumusha ndine hama dzangu, kunyanya taiti tikasangana panotourawa kana mombe totamba mimhanzi kuridza ngoma kuti kwainakidza. Saka ndichange tichitorasikirwa pakuita zvinhu zvakaita seizvozvoizvo, uye kuonana nehama chaiko, vabereki, madzikoma nevanin'ina nevamwe vatakadzidza navo kuchikoro, tiri kurasikirwa nazvo zvese izvozvoizvo. Asi tinongoti kana vachitotinzwa kudai, ndokutoita kuti tichakasimba, tichaonana Ishe vachida.
Mashoko amungavapowo kana hama neshamwari dzamungada kukwazisawo pazuva rino rekupedzisira ra2018?
Ndinovapa mashoko ekuti ngavarambe vachitsungirira. Kana zviriko nhasi hazvirevi kuti ndozvange zviriko mangwana. Ngavarambe vane tariro vachitsungirira ramangwana rinogona kusanduka. Tinoti 2019 haigore retariro, ngavarambe vakatarisira zvakanaka zvichauya.
Chizvarwa cheZimbabwe vaJona Masiya vari muWest Virginia muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Korere no zara chopera no tenda mari dararamba. Ika choka hamashiki taka enda makata taku kunda vakafa. Shakaoma, pasina ishe chicha taikona, pakufema jimbo chatinoronga, taikonya, ashina monya, kungobona, kana rocksona, ifuno riwona, kune ama ishe chitiri pambeta, waka tongo mira onyasha, nganswaba no pembera machita pati, une laki mupenyu ifu harikudi, chikuru kungo tenda kwa harimufuzi, simbarenyu harikumi. Chopera no tenda mari dararamba ikateuka amashiki takaenda makata takukunda vakafa netinotiponeza tichizivi mari wetiri musiki unongida ini chipembera vapinda mukisi musi.
Manzwa kambo kisimusi kubva kuna Toki Vibes katakuridzirai tatarisana nekupinda mugoredzva ra2019 kudai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vadiki vari pakurangwa mabasa vanoti havasi kuzotambira kurudziro yeHealth Services Board yekuti vamire kurangwa mabasa vadzokere kumabasa kusvika zvinyuto zvavo zvagadziriswa. Vamwe vechidiki vanoti gore ra2018 ranga rakavaomera zvikuru, vakawandawo vachiti havaone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya ra2019. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare manheru anhasi. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.